vachitaura pamusoro pevana mukoti vari kurama mabasa. Vamapesa vanoti vana mukoti nana chiremba vakapika vachiti vacharapa varwere chero zvakaoma sei, uye vanosungirwa kuti vashandise kupika kwavakaita vachitora mhiko yekushanda nevarwere.
And they are against you. So that particular place, obviously, in the Apollo's oath, so it's not like it's something that's binding, it's law. Really, but it's something, it's like a calling. The profession in this new management is a calling. As an individual, you feel obliged, but I can't see when I keep an individual. So, both nations and doctors,
vamapesa vanoti kuratidzira kuri kuita vana mukoti kuparamba kuchienderera mberi kuchaita kuti vanoshaya vaende kuzvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura.
I think it's early days to measure the impact you try to get my messages, because it's only 3 days later. So you find people unemployed and withdraw from my services. And then what are the things? That is no goshak. Which is the gate change. So if this strike is going to drag beyond the 4, 5, 6 days, we'll definitely see get a challenge, a very major challenge. I'm sure Maganda Pastor is not that manageable business. There are people who are managed with their man who are managing to be treated. All of them, the man management will have. But challenge also, I've got capacity 121 beds at the moment. But there are only 110 patients, and 11 beds is empty. The two to another is Manioni, to Favozawa. Then I looked at it, is it the impact difference? Because much less than to operate at that capacity. And then it's also point in your mind. Zvakadaro kuti ndichiti zviti vanhu vachiri kufunga kuti machiremba asati adzoka kana kuti vari kuti manyesa hakusisina kana
zvati. Vamapesa vanoti varwere vazhinji vanoda kurapwa kuWestern Clinic, asi vazhinji vavo havakwanisi kuunganidza mari inodiwa nechipatara chavo.
Chokwadi chekuti mapatients anenge achida kuuya pano but haakwanisi kuuya pamusana pekuti havana mari yacho yekuuya pati paWestern Hospital. So vane mari, yes, vari kuuya vachionekwa. And kubva I think my numbers they do ati kwire, and tine mibhedha iri limited yakatozara, which means kana tauya achida kuadzidzwa isiwo tinongotiwo pano hatina mubhedha. Kutaratozaraa chokwadi chekuti vanhu vari kutsvaga, asi vazhinji vangada kuuya havakwanisi kuuya nekuti havakwanisi kubhadhara mari.
Vamapesa vanoti chipatara chavo chinokwanisa kutambira chero zvake murwere, asi panombotanga paita hurongwa hwekuti anozobhadhara sei mari yekurapwa.
Kana usina mari tochiita arrangement, kana muzungu mubhedha uripo unogona kuita arrangement, then unogona kuadzidzwa. But chokwadi chekuti haivendedi my situation wavo excellent so far. I'm wondering if I've been there. So I need a man. Can I do something that I have one thing that is going to be a government to nikana vauya pano havazomboya vachindamba kuparirinyakwa ndamba kwara. Then isusu tisi tozoti muri kuparwa kuenda kuti kwararo hospital. The challenge irechikamai ndechekuti patient ikatinga ichitransfer kuenda kupari, tinofarwa tanga tafona kupari kuti kune patient ikarwa kupari ndokwaro kuti hakusi kuadmita. Nechallenji inongoitika chete. Saka challenge yatinozoita manje, which hasn't happened, pane manesi at the moment, but yaitika paratime yemadoctors. Ndekuti aizi mungaunzi patient yenyu makaiunza, but hapana chiremba anoona. And at some stage kwaatira mapatients ekuti ambulance yakauya ndobva yaenda nepatient tokuyanazo panai. That was in March. But at the moment, I think my patient akadzidza muna March. Saka kana achida kutoadmita Aidha wakienda street ikoko unugari wa ikoko kana kwa wana zawadi kinusira tabu kutimbiri wa pawezi mkana mkana
Vana mkoti waka tanga kukanda mapaza avo pasine msiwe mvuro sondoratera Vachiti vano odakuti urumende igadzirise zichemo shavo Ndaka mirasu Joseph Muharare ndini kiri mzamira.